You can shout each other and overcome more.
Shoko anesimba Jano taura chapowa Inindiri mukundi nezitarashe Mashoko anesimba Jano taura chapowa Inindiri mukundi nezitarashe Mashoko anesimba, zvaunotaura chako.